Mazita enyu nemukutipa mukana uno kutaure nezve gwaro rakanyora rema Edison Reforms kuparamende nekuna mutungamiri wenyika. Isu tiri kungoti mangwana achaitwa official opening ye 9th parliament na president E.D. Mnangagwa. Tiri kuda kuti parliament yedu iyo inotipa mitemo idzokere zvakare kunyaya dzemaelectoral reforms, kana kuti hatingati vachishona zvinoda kuvandudzwa kana kuti zvigadziriswe zvakatarisana nenhau dzemaelections. Hatoda kuti nhau dzemaelections zvikuru semitemo yemaelections idzokere zvakare paagenda yeparliament yedu. Vaitarise mitemo iyoyi, vaikwenenzvere zvinoenderana nezvinhu zvakataurwa nemaobservation missions dzanga ari muno muZimbabwe, avo vakasiya marecommendations akati wande anoita kuti tarizo dzedu dzikwenenzvere zvakanaka takatarisa panyaya dzemutemo.
Chimwe chezvinhu zvamanyora mugwaro iri chine chokuita neZimbabwe Electoral Commission. Chii chamunoda kuona chichiitwa apa?
Tiri kuda kuti pave nemutemo unonyatsopa Zimbabwe Electoral Commission, iyo inova commission ine mandate yekumanaja nekurana maelections muZimbabwe zviri maringe neconstitution yedu. Inotaura iyo kuti commission iyi inofanira kunge iri independent. Saka tinoda kuti pave nemutemo unonyatsoburitsa kuti zvechokwadi commission iyi ine independence iyoyo, zvikuse takatarisana nenyaya dzekuti kana vaita maelections varana kana vamanaja maelections vanofanira kuburitsa mareports anotsanangura zvavanenge vaita, basa ravanenge vaita. Mareports iwaya tinoda kuti aende kuparliament inova neutral body, asaende kuna minista, nokuti minista zvinokompromisa independence yavo. Saka tinoda kuti pave nemutemo unonyatsokwenenzvera zvinhu zvakaita saizvozvo kuti zvinatsopa kusimbisa nyaya yeindependence inotaurwa muconstitution. Saka imwe nhau yealignment kuti zviri muconstitution zvedu zvinge zviri maringe nemutemo wemaelections. Saka tinoda kuti pange paine kupa independence iyoyo zvakanyanya zviri pamutemo kuelectoral commission. Saka ndo imwe nyaya yatiri kuda kusimbaradza nekuramba tichikurudzira parliament yedu kuti iite pachikamu chairi kupinda icho che9th parliament.
Matara zvekare pamusoro pemapepa okuvhotesa, chii chamuri kunangana nacho apa?
Pane dzimwe nyaya dzekumaelections zvatingati zvinoda kukwenenzverwa zvichinyatsoitwa pamutemo, zvakafanana nenyaya yatanga tichema nayo maporese yetransparency accountability kuti zvinhu ngazvinyatsoitwa pajekerere. Ndinoda kudzokera kumashure panyaya yakati nesei paelection yedu, yakanga iri nhau yeprinting designing yeballot paper. Saka zvinhu zvakadaro zvinofanira kunyatsova zvinyatsorike zvakanyatsokwenenzverwa zvakanaka mumutemo, kuti pasazoita kana mamapoka anotanga kuti zvazoitirwei. Zvinofanira kunge zvichiitwa zvakadai, zvinofanira kunge zvinyatsori clear mumutemo. Toenda zvakare panyaya yakafanana nenyaya yekumaresults paanenge achitwa mutabulation or collation anditi, tinofanira kunge futi paine transparency yakazara inofanira kunge zviri also spelled out maelectoral rolls edu. Saka tinoda kuti parliament sezvandambotaura idzosere nyaya nhaurwa yemaelections yemutekamo yemaelections kuti ikwenenzverwe zvakare paagenda yayo. Saka mangwana sekuziva kwedu president vanenge vachipa opening speech yavo, state of the nation address, paofficial opening ye9th parliament. Zvakare vachaseta the legislative agenda, zvinhu zvatingangoti hurukuro dzichaitwa nethis 9th parliament dzinenge dzichitinge tichiona agenda yacho ichisetwa mangwana za kuti paagenda yavo yavari kuseta iyoyo ngavaise nhau kukwenenzvera mitemo yemaelections. I think muchidimburo zvandirikuedza kutaura.
Ko nenyaya yebumbiro remutemo kuyi zvinokunetsai pakumira kwakadai?
Bumbiro remutemo sekuziva kwenyu rinoshanda neyatinoti maenabling acts, kuti tizoziva kuti okay kana bumbiro remutemo richiti independence of that, tinozoda kuti tiunpack nekubrowser kuti kana independence of state tiri kumborevei zvii zvatinotarisira zvinofanira nge zvaenabling act yemaelectoral laws edu. Saka tiriko bumbiro remutemo riri kuprovida zvinhu zvairi kuprovida, ndoda kupamenzaniso zvakare nokuti iri kuprovida for the right to vote for every Zimbabwean, handizi zviri muconstitution medu. Asi mukatarisa takudzika panyaya yemaelections, right to vote haisi kuwanikwa nemuzimbabweni wese. Tine vanhu vari kudiaspora kunze kwenyika, amazimbabweni havasi kuwana right to vote. Tine vanhu vasungwa vari mumaprisons havasi kuwana right to vote. Tine vanhu vanenge vari mumahospitals vachirwara musi weelection havasi kukwanisa kuvhota, handiti muri kuona. Saka tinoda kuti zvinyatsotariswa izvozvo zvionekwa kuti zvingapinde sei mumitemo yemaelections kuti zvitaure maringe neconstitution zvairi kutaura. Kana constitution ichiti right to vote, zvachidzika kusvika pasi mumutemo wazanoimplementwa pasi. Saka ndo dzimwe nyaya dzatikuedza kuda kutitsanangurire mugwaro redu atanyora kuti ngatidzokerei kunyaya yemaelections, tiaprioritize, tiite reform kuitira kuti kana tazoita maelections edu ari kuteera pasawane kunyunyuta kana kumamapoka anozopokana nezvinenge zvichiitika kana zvinenge zvichibuda.
Saka gwaro iri mariendesawo here kuparamende nokuna president?
Hongu ramaona ini maona iri gwaro remidia yatinoti press statement kana press release, inovimba kuti ndiro ramaona. Saka taita iyoyo press release tikazonyorawo zvakare tsamba kuparlamenti, tikaadresa kuna speaker of parliament vamudhenda, tikaadresa inacho kuna clerk of parliament Mr. Kenneth Chokuda, tikanyora zvakare imwe tsamba yachiendesa kuna president zvakare kuti vatarise zvatiri kukumbirawo izvi. Tikazonyora zvakare dzimwe tsamba dzaenda kumacommissions ari kusapota democracy, iyo futi Zimbabwe election electoral commission tainyorera. Tikanyorerawo zvakare Zimbabwe Human Rights Commission kuti patinge tichaura patirikuratidza kupusha for zvemaelectoral reforms kuti zvidzokere paagenda, vatibatsirawo zvakare kuti titaure zvakafanana semaorganizations or vane interest nezvemaelections. Saka tanyora tsamba dzakati wandei dzokatina, handichanyatsoremembe kuti dzaendepi, but dzakati wandei chati dzakanyora kumaboka akasiyana siyana. Asi zvikuru sei yatataura yekuti yaenda kuna president, hongu tainyora yaenda kuna president.